Vachitaura pachirongwa chekucherechedza makore maviri vatanga basa muZimbabwe, change chakarongwa neve 263 chati muHarare nhasi. Vavhandemu vanoti mwedzi mishomanana yapfuura yaona mapepanhau achiburisa nyaya dzeuori mumapazi akawanda ehurumende, asi pasina vanhu vari kusungwa kana kutora matanho ekuongorora nyaya idzi. Makurukota ehurumende anotiva Jonathan Moyo vedzidzo yepamusoro nemutevedzeri wavo vaGodfrey Gandawa vanonzi vakashandisa mari inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora zvisina mwero, uye kunyange hazvo komisheni inoona nezveuori yakada kuvasunga, yakarambidzwa kuita izvi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko. VaMpoko vakaburitsawo muusungwa kuAvondale muHarare vakuru vakuru vekambani yeZimbabwe National Road Authority vanosanganisira vaDevson Norupiri, avo vaipomerwa mhosva yekuba mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Gurukota rezvemhando dzemoto vaSame Undenge vari kupomerwawo nyaya dzeuori vachinzi vakamanikidza kambani yeZesa kupa basa kuna muzvina bhizimisi Wikney Uchivayo zvechikiribidi. VaVandem vatiwo pasi pechibvumirano cheLima, hurumende yainge yavimbisa kubhadhara zvikwereti zvayo kuInternational Monetary Fund nekuWorld Bank mwedzi wapfuura usati wapera, asi izvi hazvisati zvaitika. Vatiwo hurumende yakavimbisa kugadzirisa nyaya dzeuori, asi uori huri kutowedzera. Vati zvese izvi zvinoita kuti vekunze vasauye munyika kuzotanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira upfumi. Vati nyika dzeEU dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe munyaya dzenzara, utano nemabasa ebudiriro, asi vakati rutsigiro rwakawanda ruchauya chete kana hurumende yagadzirisa zvayakatsidza kutevedza mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Svondo rino vemabhizimisi vemuno vaichema-chemawo pamusangano weNational Economic Consultative Forum kuti hurumende inongotaura chete nezvekuti iri kutora matanho ekugadzirisa upfumi asi pasina zvairi kuita. VaMishe Gondo vesangano reNational Association of Youth Organizations vati maonero avaVandem akafanana nemaonero avo, uye zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuita zvayakavimbisa.
Ko zvino makatarisa mumapepers edu sekutaura kwavaita kuti hazvingoafekte Zimbabwe, zvinoafekta even kunze. Izvi zvinoita kuti even mainvestor aroda kuya muno mupashaikwe iye atingati investor confidence. Saka sere chidiki zviri kuitwa nehurumende pari zvino zviri kukanganisa future yedu, nekuti tisi tinofanira kunge tichiwana mabasa, tisi tinofanira kunge tichishanda, asi government is concentrating nekuita huori. Haisi kukwanisa kuti isolve zvakare huori uyoyo. Saka zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvichiafekta, zvinhu zvekuti zvinofanira kugadziriswa munguva muchidimbu chiri kutevera.
Mumwe wechidiki Tembingosi Rushwaya, uyo akasungwa nguva pfupi yapfuura mushure mekuratidzira paInvest of Zimbabwe pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, audza Studio 7 kuti pachinzvimbo chekugadzirisa zvinhu hurumende iri kuwedzera kuparadza upfumi pamwe nekushungurudza veruzhinji.
Asi zvimwe zvavataura zvinoendera nemaerano nekubatsira zvakaita seutano, ndinobvumirana nazvo because ndivo vari kubatsira utano hwemuZimbabwe nemari yakawanda chaizvo. Kubatsirawo zvinhu zvakaita sekudzikisa nzara munyika iri nzvimbo hombe yavari kubatsira nayo, asi nezverule of law zvamataura, majudicial institutions, mademocratic processes, havati izvo vari kubatsira. Handisi kuona pane kujekesa chaiko chaiko nemataura avanga vachiita.
Kunyange hazvo EU yakabvisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe, vakawanda vapinda musangano uyu vanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu kuri kutowedzera zvichitevera danho rakatorwa neEU. VaVandem vati mukati megore rapfuura sangano iri pamwe nenyika dzeEuropean Union vashandisa mari inodarika zana remamiriyoni emadhora munyaya dzechikafu neutano. Vanotiwo mukati menguva imwe cheteyo nyika idzi dzashandisa mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora mumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nemamwe mabasa ebudiriro. VaVandem vanoti pane mukana mukuru wekuwedzera rubatsiro munyaya dzeupfumi, budiriro nezvimwe kana hurumende yeZimbabwe ikatevedza chidzidzo chayo cheLima pamwe nekutevedza mutemo, kuvandudza mitemo yavo yemabhizimisi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe kuti tinzwe divi rehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.